Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. Vagutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora paTwitter yavo. Vagutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navagutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai Biti. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izvo inema Evans. Vanhu vanongotaurawo ande mutande randakanyora padande mutande veTwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndanga ndakanyora mazuva maviri matatu apera padande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa reutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokudawa nezvinge vofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvona Evans. Muda munemi zvenge makupainda application dzenyu. Ndoda kuti ndirefere iwe ndofunga kuonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvandingawedzera kana kubisa. Ndichida kutsinira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kunafaji tiri kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa. Izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti. Isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvikoni. Toda kugara nevanhu tichishanda navanhu titori muvanhu izvozvi.
Vagutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Kwazvo ndofunga izvozvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times. Ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara Evans. Tichingotaura izvozvo ina handitoti kana zvandinoenda taura ka handiwanzi kungopenda penda. Ndokuramba rakati twii.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yatatichinzwawo nekuona titeverera iyi toti yadzikama kai.
Iri kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMDC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege vamakayakamerika uko kwamakaya nendege. Ndege chiroyo maboing kana maairbus kune imwe nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ndege yoda kudonha asi haidonhi. Saka zviri kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zviri kutaurirana.
Mashoko enyu amungasiyiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko andimudonora kusiyira mhuri yeZimbabwe yakati terera pari zvino pane pinyiro yavanhu yeStudio 7 ndeyekuti Zimbabwe inoda utongi hwechekerere. Inoda kuti pachaitwa maelections vose vaya vakaregista ngatibudei nehuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remti.
mutauriri weMDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri muMDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichiteera kushaya kwavamogen tsvangirai, gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nengo dzeAppeals Tribunal, iyo ichaongorora gakava riripo yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato, nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori, uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda, zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavaLove More Kurotwi mushure mekunge kambani yavo Canadian Miners yatorwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi, uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vauza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda ayo zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika, uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million, pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu, ndiyo mari yatawana kusvika parizvi.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuva pamukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana, vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekurussia yeDTZ Osgio va Victor Kusla vauza komiti kuti vakakachamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016 vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedano iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya uye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Ndetende Chiyangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization ni inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu, zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu, nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatana nazvo gore rino?
Musangano weGirls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclub evanasikana, kutaura kwatiri kuita tine 34 maclub munharaunda yeZimbabwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclub basa rawo ndeyekuti vana vanouya vachisangana awanike muzvikoro anowanikwa macommunities vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojekt ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, atinoti income generating project, anovabatsira ivo kuti vakwanise kusimuka kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October, ndopane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinondaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub, kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira, nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana nawo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunity, tinge tichinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vamugenzvangirai vachishi
kushaya takaona muchinyora padande mutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chii
kunyora kwandakaita paFacebook ndainyora ini ndakanangana na nechirikadzi Eliza muchimuti ndinoda kuti ndiwane nguva yekuti ndivabate maoko semunhu akangofanana nevamwe uye ndigowanawo mukana wekungoti munhu wese anenge afirwa kunyanya vanhu vakadzi matambudziko atinosangana nawo mazhinji dzimwe nguva kubva kuhama dzimwe nguva kubva kushamwari asi apa ndakangofila kuti semunhukadzi kana zvakangokodzera kuti ndiwane nguva yekungogara navo pasi ndingotaurawo yedu nezveupenyu nezvezvimwe zvinhu kuti munhu awane kunyararidzika nekuti kunyaradza kunobva pakasiyana siyana ndoshanga chiri donzo redu ndakatarisana nebasa randinoita ndozvinhu zvatinokurudzira kuti isusu ngatipananei support and support yedu inoya pane nzvimbo dzakasiyana siyana tinoandastendawo support yacho pane zvakasiyana siyana so inini kunyora kwandakaita sindakanyora semunhu anoshanda nevana kana anoshanda nemadzimai kuti aiwa munhu uyu zvakanyanya kumuremera ndezvekuti wakanga akangororana nemunhu ane nzvimbo yepamusorosoro saka anobva atarisirwa nevanhu vakawanda saka ininiwo semunhu semudzimai ndakangofunga kuti a hapana chakaipa kuse zvatinongoitawo nemamwe madzimai atinoshanda nawo vakawana matambudziko avanowani tinonogara pasi dzimwe nguva dzimwe nguva todya nzungu dzimwe nguva tinofamba dzimwe nguva tinongokurukura kuti vakunge vachikwanisa kutaura zvavanenge vasangana nazvo but kungopanana mashoko enyaradzi
matimawana mukana here wekutaura naivo amai Elizabeth Shangirai
aiwa handisati ndawana zvangu mukana handisi kuda kuti ndimhanyire because munhu anenge ashayikirwa zvizhinji zvinowanikwa urongwa hwakasiyana siyana pamusoro pazvo ndiri mukatoriki saka ndazonzwa kuti kune muteuro wemisa uchaitwa kubva kwavo musi wesvondo saka semunhuwo anopinda chechi navo ndinokwanisa kungoendawo ndongonoitawo misa navo kungovaonawo sezvaanenge achitiwo nemumwe munhu wese sezvatinongoitawo kune mamwe madzimai akasiyana siyana patinosangana nematambudziko akadai kana ndakavatarisa handisi kunyanya kuvatarisa ndakati mudzimai wavatangirai ndikutarisana navo semudzimai ashayikirwa but uremu hwake hwakanyanya because munhu waanga akarorwa naye anganenzi chinzvimbo chepamusorosoro saka dzimwe nguva zvinorema zvinoti wandei
aiwa pakanaka tombodzokera zvedu kusangano renyu kuti vanenge vari kuda kuita mapurogiramu amataura aya vanokuwana ikupi
isusu tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana tiri kuglenview muharare vana vedu vanosangana paglenview 2 masaturday toti kumupakose vana vanosangana pacommunity hall toti kudomboshava tinowanikwa kwamungati vanosangana pahall zvakare kana kutagarira village koti vamwe vanosangana kwanyamande vamwe vanosangana kushowground vamwe vanosangana kunonzi kupote vamwe kwamoni sezvoita vamwe vanosangana kugoke kwachirinzemene nevamwe vanenge vari kublawayo vanosangana kucaudry park saka inzvimbo dzakasiyana siyana asi kune vaya vanokwanisa kuenda pamasaisai vakaenda papeji yedu yefacebook yakanzi the girls legacy vanokwanisa kunge vachiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti ivo vanenge vari pai
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvechikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare mukutarisa nezvechikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda
aiwa makadii vateereri
aiwa vateereri tinoimba vapenyu vangada kunzwa sekuru Sibanda pamusoro pechikoro cheZinata kuno kwamunodzidzisawo zvakare imi tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata
ichokwadi chikoro chedu ichi tingati chakatanga naprofesa Chavhunduka 1999 saka takachirambozotimirei nguva ya2007 saka takachitanga gore rapera 2017 nauno 2018 takatotanga chikoro apa takavhura muna February saka dzidziso yedu yatinodzidzisa todzidzisa African traditional religion todzidzisa African culture todzidzisa futi African traditional medicine todzidzisa African traditional healing urapi wedu wechivanhu unorapa sei to God. Safu matiro etu etika watoti God mwari wetu sikirwa. Nga zeri zini witchcraft tofundi safu. Tozero patafuti kana tuzuhe rufu kutiwe death inoto wa sei. Rufu mutika zeri zechiwa ni Afrika kota alutongwa sei. Mere jaitu kwa sei. Matote nga zi chupo yoshanda sei mutika zeri zechiwa. Nufundi safu. Nisu shokitipa chikoro. Cheta tunufundi safu maruzi. Mishonga ya tunuwana kupakuma planti, ya tunuwana kupakumu kumuka, ya tunuwana kupakushiri. Mishonga ya tunuwana kupakunyoka, mishonga ya tunuwana kupakana kuhove, kumekana suyo puruka. Zese suzu teta puti kuti mishonga ya tunuwana imoe, ya kapane ilitosho, ya kapane ya mifuwira, ya kapane iwe ilikreative ya kurapa. Kwa ino yefe tunari ya tino chifundito futi nenge ya tino paka na mwombe zedu kana zinda kana tunaila pasee muka zedu kwa ino mapoeze ito fundisa futi chese chuenda futi tono fundisa futi zanambu ya nyamukuta mamitu wa hivu kukuro wako ya akata ya akata wa kinoro wa sei shopera kwa shopera wa sei tino zifundisa futi chocho
saka vana wanupinda uchikoro chenyichi vana we chikoro we chidike ili kata kuti vana wakura wamuru kuti vana we chikora uye vana vakupi
tunotora kupapa makorea anotangira pa 16 years chienda mberi kasari mwino anikwanta kuwerenga ni kunyora atine hizi zizi ma qualification kukuti akatiriki qualification kasikana unawa ino kupatira futikani mutiti yaishu
vane wachitarisura kubadara mari heri dze chikoro
ya nukuti za nita program yedi nita kwa 6 months vane wachibadara ma $40 kwa mwini atiriki ni $10
murukuwa na wanawe chikoro wakawanda hirewa nuhuya
wanawe chikoro wakuti wandei wanuhuya nikati chete inyaya kutiba mwawansu kujiwa na kutu saka chitanga mwarari pareti kwa 98 kamerini kwa kutu chitani kutu kwa kutu kwa lewa niyoni kari na wayo mashingo kasiko kutilema wafisi edo hari mkoko kasiko chikoro chini chitani kwa mwarari kwa chaka tanga imo saka tine kari wezi chitani kwa inge kino enda kutu ni maprofi kutu ese kutu wese wa kutu 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 kutu
saka vanhu vanozobatsirika nemuto upi sekurisibanda vanenge vapedza chikoro ava nokuti akangaenda kana kungava kuinvest kana ku teacher training college anenge achitariswa kuzowana basa kana akanga apedza chikoro chenyu michezinata anenge achizotariswa kuwana basa ripi
kana wapedza chikoro chedu umu anoda kuti afunde anoda kuti arape nekuti kwanika kuti pane kuti unove kana ada kuti ite hebali anokwanisa kuti arape akada kuti ave murati wekuti arape achiisa mishonga yechivanhu anokwanisa kuti anorapa vamwe anouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion kuti vamwe vari kunoti pane matambudziko vamwe ari kuti mumwe munhu anokwanisa kuti anofirwa wekuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorwora sei saka muchikoro chedu tinofundisa yatoti ATR African traditional religion
chikoro chenyu chiri pasi pebazi ripi
ndina maministri maviri Minister of Health ne Minister of Higher Education and Teachers.
Aiwa tashika kumagume chirongwa chedu tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
Aiwa musara zvakanaka vateereri vanoda kuti vauye kuchikoro. Munokwanisa kuti bata pa 0712511385 0712511385. Muharare tiri pa 98 Cameroon number 40 floor Zinata office.
Aiwa maita basa sekuru.
Aiwa musara zvakanaka vateereri.
Pakanaka. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musanga no rezinata chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga nechirongwa Sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzeuori Nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pazero kusvika pa100. Nyika inenge iine zero ichionekwa senyika ine huori hwakanyanyisa. Iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena. Ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradze. Alois Chaumba, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori wayakatarisana nawo.
Chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedze uori munyika medu nekuti katasa patakaisa baba tiri ku machetu cheto kunyika dzine uori dzakanyisa kupasi rino tichireva kuti pane matanho anofanirwa akasimba chaizvo nekuedza kuti tidi tikuindo pane nhando dziri kumberi kwamana fistoko asi tatisa kuti titionamba wakachatina uori asi nemamiriro azvakaita tichine rwendo rurefu chaizvo
tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanho adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matanho ari kutorwa
ya ndinotenderera neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veandicorruption task force southern africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ichifanira kutungamirira ichipa muenzano sekuti haitandiri huori mukuita basa rayo asi tikaona iye pachai hurumende nevanhu vakaiswa pazvigaro hazviite muenzano sawakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti ndinofanira kuita huori kuti ndigozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti tokutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana governor akambonyorwa nezvake achiti aita uri kuti titange patsva kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamotiti nyaya yakati yai ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange patsva asi semamiriro zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba
avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7 Nako kambo kaja Praisa watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeminerals marketing corporation of zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha titumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai na Chris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA ndevele.